Which one do you like?
I think that must be your homework.
Ndofunga izvo ndosisira kwamuri munozvifungira mega.
Amen. So we just wanted to make a research. We showed this the other time. We wanted to see what our fellow brethren overseas are doing.
Tachida kungoti tingowana kunzvera kuti tione kuti hama dzedu dzemhiri kwemakungwa vanozvifambisawo sei pamuchato yavo.
Amen. They are brothers of like precious faith with us.
Iya mama notendawo zvatinotendawo.
Amen. So we see what they do.
Toona zvavanoita.
Cloverdale, Happy Valley and Jeffersonville.
Cloverdale, Happy Valley neku Jeffersonville.
Amen. Not that we want to copy any other church.
Kwete kuti tinoda kukopera mamwe makereke.
But we can see the grace that they have and what they show on a wedding day.
Tokwanisa kuona nyasha dzavainadzo uye zvavanoratidza pamuchato yavo.
Amen. So this Zimbabwean group is different.
Saka maona kuti vemuZimbabwe vanoita zvakati siyane.
So we wouldn't like to do the Zimbabwean side. That's the denomination. Look at the dressing and the kind of dance and that's the way they would like you to start your home.
Hatisi kuda kutevedza zvinoitwa nevemasangano emuZimbabwe mafikira avakaita ndomavambiro anoitawo dzimba dzavo.
But it's a pity that kind of dance is coming in the message now.
Asi chinonzwisa urombo ndechekuti matambiro ereza waya nematambiro ezorabhata akuitwa muchechi yemaridzo.
Lord help.
Marina yavatibatsira.
I don't know these things. Okay. Ani nzeve inonzwa anonzwa.
He who is an ear to hear is heard.
Stand up on our feet.
Tisimuke nesoka dzedu.
I'd like to read from the book of Ephesians, chapter 6.
Ndakuverenga kubhuku revaEfeso chitsauko 6.
We could have read from Exodus, but want to save our time.
Tingadai taverenga kubva kuna Exodo asi tida kuchengetedza nguva yedu.
We want to recognize the father to Brother Piri. He's in our midst, right at the back this side.
Tida kucherechedza baba va Brother Piri vari muno vakagara kumashure.
Amen. Eh? Oh, is the father to Brother Barnabas? Oh, the gray hair had deceived me.
Ndi baba va Brother Barnabas chikodzo.
Okay. Ishakurupa fazi tofara kukuonai kunova chikodzo.
God bless you. Chikodzo. We are happy to see you here in service, Mr. Chikodzo.
Ugaruma shure shure kupasipe light avo.
He is seated at the back below that light.
Yeah, the gray hair had deceived me. But
Vujina rangarandita ndifunge ndibada baba wa Brother Piri.
Amen.
Amen.
So Ephesians and chapter 6, I'll read.
Ephesians chapter 6,
9 verses.
Taverenga ma verse 9 ekutanga.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Vana tererai vabereki venyu nekuti izvi ndizvo zvakarurama.
Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise.
Kudza baba vako namai ndiwo murayiro wokutanga une chipikirwa.
That it may be well with thee and thou mayest live long on the earth.
Kuti uitirwe zvakanaka ugare nguva refu panyika.
And you fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nature and admonition of the Lord.
Nemi vana baba regai kutsamwisa vana venyu asi varerei pakuranga nokurayira kwashe.
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ.
Imi varanda teererai avo vari vatenzi venyu panyama nokutya nokudedera nemwoyo yakarurama muchizviita sokuna Kristu.
Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart.
Musingabati kana muchionekwa bedzi savafadzi vavanhu asi savaranda vaKristu vanoita kuda kwaMwari nemwoyo wose.
With good will, doing service as to the Lord and not to men.
Muchibata nemoyo wakanaka, muchizviita sokunashe, musingaitiri vanhu.
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
Muchiziva kuti chinhu chipi nechipi chakanaka chinoitwa nomunhu mumwe nomumwe uchapiwa zvenashe kana akasungwa kana akasununguka.
And you masters, do the same things unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him.
Nemi madzishe, muvaitire saizvozvo, murege kuvatyisa, nokuti munoziva kuti Ishe wavo nowenyu uri kudenga, haatendi zvinoonekwa zvomunhu.
Amen.
Amen.
So the Shona Bible.
Shona Bible rapapotsa. Mwari haaremekedze munhu.
Okay, even the first part.
Kunyange chikamu chekutanga.
You masters, he says, it's you chiefs.
Runoti imi vanatenzi. Nemi madzishe.
Yeah.
Apo vari kufana kunzi nemi vanatenzi.
Okay. So the Lord is good. May the Lord bless the reading of his word. May be seated.
Ishe vakanaka. Mwari varopafadzwe kuverengwa kweshoko ravo, tigare zvedu pasi.
Amen.
Amen.
Raising children in the fear of the Lord.
Kudzai vana venyu mukutya Ishe.
I'd like to take a scripture while we are settling.
Toda kutora rugwaro takagara hedu pasi.
As we are bringing our thoughts in the right direction together.
Tichinangisa pfungwa dzedu mugwara rakanaka pamwe chete.
Proverbs chapter 15 and verse 16.
Proverbs chitsauko 15 ndima 16.
The Bible says, better is little with the fear of the Lord than great treasure and trouble therewith.
Zviri nani kuti munhu ave nezvishoma achitya Jehovha, pakuti ave nepfuma yakawanda asi aine matambudziko nayo.
This scripture is showing us priorities in life.
Gwaro riri kutiratidza kuti tizive zvekukoshesa muupenyu.
Amen. Some people's homes are not peaceful because both the husband and the wife are hunting for riches and treasures.
Dzimba dzevamwe vanhu hadzina rugare nokuti baba naamai kana murume nemudzimai vose vari kumhanyidzana nekutsvaga pfuma yenyika ino.
And the more you accrue, the more the troubles also come.
Kuwanda kwainenge ichiita pfuma iyi ndokuwandawo kunoitawo matambudziko mumusha uyu.
But the believer is hunting for the fear of the Lord.
Asi mutendi ari kungotsvaga bedzi kutya Jehovha.
Amen. Because the scripture also tells us, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, all these other things will be added unto you.
Nekuti gwaro rinotaura zvakare kuti tsvaga kutanga umambo waJehovha nekururama kwake, zvimwe zvose izvi zvichazowedzerwa kwauri.
Amen.
Amen.
So sleeplessness must not be caused by lack of treasure.
Saka munhu haafani kushaiwa hope nekuti anoti hanzi handina pfuma.
But you must have sleepless nights when you don't have the correct relationship with God.
Asi unofanira kushaiwa hope nekuda kwekuti hauna hukama hwakarurama naMwari.
Because for us that is primary and foremost.
Nekuti kwatiri isu ndizvo zvakakoshesa uye ndozviri pekutanga.
Amen. All these other things, even the heathens are doing the same.
Nekuti zvimwe zvose izvi kunyange mahedheni vari kuita zvimwe chete.
Amen. But we are doing something different, that is seeking the face of the Lord.
Asi isu tiri kuita zvakasiyana, tiri kutsvaga chiso chaJehovha.
Amen.
Amen.
And Proverbs chapter 1, verse 7, the Bible says,
Zvirevo chitsauko chekutanga, ndima 7, Bible rinoti,
the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
Kutya Jehovha ndiwo mavambo ezivo.
But fools despise wisdom and instruction.
Asi mapenzi anoshora uchenjeri nokurayirwa.
This is where our instructions are coming from.
Uku ndokwatinowana kurayirwa kwedu.
For both the parents and the children.
Kuvana zvose nevabereki.
Amen. So the fear of the Lord is the beginning of knowledge.
Saka kutya Jehovha ndiko kuvamba kwezivo.
And fools despise despise wisdom and instruction.
Mapenzi anoshora uchenjeri nekurayirwa.
Verse 8, my son, hear the instruction of thy father.
Ndima 8, mwanakomana wangu, inzwa kurayira kwa baba vako.
And forsake not the law of thy mother.
Usarasa kudzidzisa kwa mai vako.
Amen.
Amen.
Because from the Jewish perspective, the parents are already in the law. They know the law of Moses, so they want to impart it onto their children.
Pakudzidzisa muupenyu wechijudha, vabereki vatori kare mukutevedza murayiro waMozisi. Saka vanoda kuugamuchidza kana kudzidzisa kuvana vavo.
You are so blessed if your parents are in the message.
Wakaropafadzwa zvikuru kana vabereki vako vachitenda maridzo ino.
Amen. Because now they are telling you what they, where they came from and what they met in this life.
Nekuti iye zvino vako kupupurira kwavakabva nezvavakasangana nazvo muupenyu huno.
Amen. People that's been in the message maybe 15 years plus.
Vanhu vanga vari mumaridzo pamwe makore anodarika 15.
They met a lot of experiences and situations in their lives.
Vakasangana nezviitiko nemamiriro ezvinhu akasiyana muupenyu hwavo.
That brought them to where they are today.
Aita kuti vasvike pavari nhasi.
But the young ones who are receiving the message maybe just a few years ago.
Asi vechidiki vachangobva mukugamuchira maridzo makore mashoma.
They are learning of the experiences of the elders.
Vari kudzidza kubva pazviitiko zvevatana.
Therefore, their speed of growth is much higher than what the elders had.
Saka nokuda kwaizvozvo vanokurumidza kusamuka kana kuti kukura mumharidzo kudarika zvakaita vabereki vavo.
Like the prophet says in the in when he was talking about his life story.
Says notara nemuprofita pavaitsanangura upenyu hwavo.
He says, let my mistakes be a stepping stone for you.
Hanzi zvandakakanganisa muupenyu hwangu ngazvive zvinokubatsirai imi muupenyu hwenyu.
So if young people don't look at what the elders went through, you are simply throwing away your chances.
Kana vechidiki vakasatarisa zvakapfurwa nevakuru vanenge vachitambisa mukana.
So you know what we call mistakes and you know what we call successes. So it means you simply have got to jump our mistakes and go on to our success. Therefore, you are grown quick.
Makuziva zvakakanganiswa nevakuru nezvavakabudira mazviri. Saka iwe semudiki akachenjera, unongosiya zvakaipa, wongotora zvakanaka zvacho, wokurumidza kukura mushoko.
Amen.
Amen.
In verse 9, the Bible says, for they shall be an ornament of grace unto their head and the chains about their neck.
Pandima 9, Bible rinoti, nokuti zvichava zvishongo zvakanaka pamusoro wako, no uketani pamutsipa wako.
Verse 10, my son, if sinners entice thee, consent thou not.
Verse 10, mwanakomana wangu, kana vatadzi vakakugombedzera, usatenda iwe.
We are all affected by people that's close to us.
Tese tinorunzirwa nevanhu vari pedyo nesu.
Even at work,
kunyange kubasa, kuchikoro,
our neighborhood,
vavakidzani vedu,
we associate with people,
tinowadzana nevanhu,
and we are advised to do certain things, right or wrong.
Tinorayirwa kuti tiite zvimwe zvinhu zvakanaka nezvakaipa.
But the instruction here is,
asi kurayirwa kuri pano kuri kuti,
enticed thee, consent thou not.
Kana vatadzi vachikugombedzera, iwe usazvitenda izvozvo.
Because when you grow to be a Christian,
nekuti paunokura kuve muKristu,
you now know what is right and what is wrong.
Wava kuziva zvakanaka nezvakaipa.
And when you move in the wrong direction, you already know that there is a trap, there is a snare, and you will fall.
Ukafamba nemugwara rakaipa, unotoziva nechekare kuti inzira yakaipa uye pane muteyo uye uchawa.
And God warns you several times before you make the steps in the wrong direction.
Uye Mwari vanokuyambira kakawanda uchienda mugwara rakaipa iroro.
So would like to listen to that still small voice on the inside.
Saka toda kuteerera kuizwi nyoro nyoro riri mukati.
So that we don't have a life of regrets all the time.
Kuti tisave neupenyu hwekungodemba nguva dzose.
Every day you want to you want to ask for forgiveness for this, for that and the other. Why don't you wait and count 9 times before you make one step?
Zuva nezuva uroda kukumbira regero pamusoro peicho neicho zvawakanganisa. Wadii kutanga wamboverenga kapfumbamwe usati watora kana nhano imwe zvayo.
Yes, we die daily, the Bible says.
Hongu tinofa zuva rimwe nerimwe sekutaura kweBhaibheri.
But we also resurrect every day.
Asi tinomuka zuva rimwe nerimwe.
Amen.
Amen.
So we want to glorify the resurrection part.
Toda kunyanya kubwinyisa chikamu chekumuka ichi.
And not the falling part.
Kwete chikamu ichi chekuwa.
Amen.
Amen.
I believe God is able to help us with experiences that we have heard so far in the message.
Ndotenda kuti Mwari anokwanisa kutibatsira nezvitiko zvatava nazvo kusvika pari zvino mumaridzo.
And verse 10, the Bible says, my son, we read about if sinners enters thee, verse 11, if they say, come with us, let us lay wait for blood, let us look privily for the innocent without cause.
Kana vachiti hende itose ngatirindire ropa ngativandire vasina mhosva kunyange pasina mhaka.
If thou be wise, thou shalt if thou shalt be wise, thou shalt be wise for thyself, but if thou scornest, thou alone shall bear it. What's that?
Ngatimamedze vari vapenyu seshori.
I don't know what happened here. It's all right. Go ahead.
Ngativamedze vari vapenyu seshori. Vari vakukutu sa ivo vanoburukira kugomba.
Okay, I don't know what kind of print I have here. But this is the idea, brother, sister.
We
are always getting instruction from somebody that has been there already. And we believe that Almighty God is able to help us as we travel on this journey. Parents have been given grace by God to raise their children in the fear and admonition of the Lord.
Vabereki vakapuwa nyasha kubva kuna Mwari kuti vakudze vana vavo mukutya uye mukurayira kwaShe.
And the children also have been given the admonition to obey their parents.
Uye vana vari kukurudzirwawo kuti vateerere vabereki vavo.
If your parents are not in the message,
kana vabereki vako vasiri mumharidzo,
there's a scripture for you.
Pane gwaro rinokurayira.
I will give you fathers and mothers, brothers and sisters.
Ndichakupa vana baba nana mai, hanzvadzi, vakoma nevaninyina.
Amen.
Amen.
So you are not without an excuse.
Saka hauna pembedzo.
Amen. Somebody gets to befriend you or close to you, therefore you know the direction that you have got to follow.
Pane mumwe anoshamaridzana newe, naikuda kwaizvozvo unoziva gwara rekutevera.
I want to read a quote here.
Toda kuverenga chinokorwa pano.
From the message, Elisha the prophet.
Kubva mumaridzo inonzi Erisha muprofita.
Paragraph 23.
Paragraph 23.
Amen.
Amen.
And then there was all. He got. Now remember, he had a temper too, Elisha.
Zvino paiva o akava. Zvino rangarirai aive nehashawo Erisha.
And some children began to make fun of him because he was bald-headed.
Vamwe vana vakatanga kumuseka nekuda kwekuti aive nemhanza.
And he cursed those children.
Akatuka vana ivavo.
And that wasn't so much for the children's sake.
Uye hazvina kunyanya kuitwa nekuda kwemhosva yevana.
It was for the parents that didn't raise up their children to respect God.
Mhosva yakanga iri pavabereki vasina kukudza vana kuti vakudze Mwari.
Amen. That's what it was.
Ndozvo zvanga zviri.
The parents lost their children.
Vabereki vakarasikirwa nevana vavo.
Because two she bears killed 42 of them.
Nekuti mapere maviri hadzi akauraya vari 42.
Must have been 100 or more running after Elijah.
vanofanira kunge vakadarika 100 kana vakapfuurira vaitevera Eliya.
And going right down through Samaria where they'd had the word preached so long.
Vachidzika kuenda kuSamaria kwavakanga vavana shoko richiparidzwa nguva yakati rebei.
And the prophet.
Zvino uye muprofita.
But do you see something there?
Asi munoona here chimwe chinhu pano?
It was the people's attitude towards God's messenger.
Akanga ari maonero evanhu kumutumwa waMwari.
Amen.
Amen.
This is very interesting for us.
Izvi zvakakosha kwatiri.
Many of the times when Brother Branham refers to Elisha cursing these children and 42 got killed.
Kakawanda muprofita pavanotaura nyaya ya Erisha achituka vana vachiparadzwa vari 42.
He always asks a question after that and says, is that the nature of the Holy Ghost?
Vanowanzobvunza mubvunzo mushure mekunge vasitaura kuti ndiwo here hunhu hwemweya mutsvene.
And he says the prophet is a temper went over him and he cursed the children.
Zvinonzi nemuprofita hasha yakamukurira akatuka vana.
He says but that's not what a prophet is going to do.
Asi hazvisirizvo zvinofanira kuitwa nemuprofita.
And there he was saying whatever gift God has given you, you have got to watch what is going to override your gift.
Zvino vanobva vati chero chipo chipi chawapuwa naMwari unofanira kuona kuti nguva dzose chiri kushandiswa nani.
Amen. So that you remain in the right frame of the operation of that spirit all the time.
Kuti ugare uri muchiyero chakanaka chekushandiswa kwechipo ichocho nguva dzose.
Amen.
Amen.
But the prophet also speaks about the issue of children here.
Asi muprofita vanotaurawo zvakare panyaya yevana.
That it is the parents that's to blame.
Vanoti vabereki ndivo vane mhosva
for what happened in Samaria.
Nekuda kwezvakaitika kuSamaria.
Amen.
Amen.
You know, as parents we must never keep quiet.
Isu sevabereki hatifaniri kumbonyarara.
When we are giving instruction or admonition to our children or anybody that's close to us.
Kana tichirayira vana vedu, kana tichivapa zvekuita, kana ani zvake anenge ari pedyo nesu.
And sometimes it appears like they're not hearing what you're saying.
Pane dzimwe nguva zvinoita kunge vana vasiri kunzwa zvauri kutaura.
Don't worry, just keep on talking.
Usabatikana hako, rambai uchitaura iwe.
They are hearing what you're saying.
Vari kunzwa zvauri kutaura.
Is that right?
Ndizvo here.
The Bible says we've got to raise our children in the way they are supposed to.
Bhaibheri rinoti tinofanira kukudza vana vedu nenzira yavanofanira kukura nayo.
He says that way might move away from them.
Vanoti nzira iyi inogona kubuda kubva mavari.
Amen. Because of peer pressure.
Nekuda kwekumanikidzwa neshamwari.
Friends and everybody else.
Zvimwe zvakadaro.
But one day,
asi rimwe zuva,
that way that went away will come back again.
Nzira iya yakabva mavari inodzoka zvakare.
And give your children direction again.
Yo nangisa vana vako mugwara rakanaka zvakare.
Why?
Say.
They know.
Vanoziva.
It appears like they don't know the scripture.
Zvinoita kunge vasingazive magwaro.
It appears like they don't know what you're talking about.
Zvinoita kunge vasingazive zvauri kutaura.
They are hearing everything.
Vari kunzwa zvese.
And you must never keep quiet.
Iwe usambofa wakanyarara.
Because many times you say you don't hear what I'm saying, therefore I don't want to talk to you again.
Dzimwe nguva tinoti hamusi kuteerera zvandiri kutaura saka handichada kutaura nemi zvakare.
Then the devil has got an upper hand on you already.
Zvino dhiabhori akutokutonga kubva ipapo.
But don't keep quiet, keep talking.
Iwe usanyarara, ramba uchitaura.
Amen.
Amen.
Because one day.
Nerito rimwe zuva pachokwadi.
They're going to see what you're saying.
Vachazoona zvauri kutaura.
Is this scripture?
Zviri mugwaro here?
Yes, John chapter 4.
Hongu, John chapter 4.
Look at this woman.
Tarisai mudzimai uyu.
But it'd been selling her body.
Akanga achitengesa muviri wake.
Is that the story?
Ndonyaya yacho here.
And the prophet says she did not go to the well together with the other ladies of the city in that morning.
Muprofita vanotsanangura vachiti mudzimai uyu haana kuenda nemamwe madzimai emuguta kunotora mvura mangwana niwa.
Because of what was happening around her.
Nekuda kwemukurumbira wakaipa wanga uri paari.
Is that right?
Ndizvo here.
And this woman only had to go to the well 11 o'clock.
Mudzimai uyu aitoenda kutsime na 11.
All the other girls in the city had gone back home already. They are busy with the other things.
Vamwe vasikana vose muguta vatodzokera kudzimba vakutoita mamwe mabasa.
Amen. But when she got to the well,
asi paakasvika patsime,
Jesus was sitting there.
Jesu anga kagara ipapo.
He was not there when these other girls were going there because he didn't have an appointment with them.
Jesu ana kuya pakauya mwasikana vemuguta nekuti anga asingafani kusangana navo.
But he had an appointment with this particular woman.
Asi vaifana kusangana neuyu mudzimai uyu.
Is that right?
Ndizvo here?
11 o'clock, the prophet said.
Na 11 o'clock, muprofita
anotaura. You know the discussion.
Munoziva nhaurirano yacho.
About the water.
Pamusoro pemvura.
Then he pushed in the issue of water that gives eternal life.
Ndobva vazopinza nyaya yemvura inopa upenyu usingaperi.
You never thirst again.
Hanza uzombofa wakanzwa nyota zvakare.
This woman says she needed that water also.
Mudzimai akati ndinoidewo mvura iyoyo zvaka.
Amen.
Amen.
And the prophet says, go and bring your husband.
Jesu vakati enda unotora murume wako.
That is where the crux of the matter was.
Ndo panga paine nyaya yakakosha.
Because that was her habit. That was her life.
Nokuti ndo anga uri upenyu hwake iri tsika yake.
Amen.
Amen.
She says yes.
Akati hongu.
I have heard Jesus told her you have heard five.
Jesu akamuudza kuti wakamboita vashanu.
You might say you don't have, but right now the one that is there is the sixth one.
Unogona kuti hauna asi aripo izvo zvikumba ndewe chitanhatu.
Something opened up.
Pane zvakazaruka.
To this woman.
Kumudzimai uyu.
Something that was in her already but had departed out of her. Wrong time.
Chime chinhu changa chiri maari kare asanga chambobuda nguva yapfuura kare.
Listen to her to what she says.
Chiteererai munzwe zvaakataura.
We have been told.
Takadzidziswa.
Where was that?
Zvakaitwa kupi?
Maybe Sunday school.
Pamwe kuSunday school.
Is that right?
Ndizvo here.
Maybe her parents.
Pamwe vabereki vake.
Told her and that thing stayed on the inside.
Vakamuudza izvi zvinhu zvikagara maari.
But peer pressure, behavior and everything else pressed on those on what had been said.
Asi kumanikidza kwaupenyu nezvibata kusina kunaka kwanga kwabvisa zvinhu izvi.
Amen. But when the light comes in now,
asi pakapinda chiedza iye
zvino, all the clouds move one side.
Makore ese anoenda kurutivi.
And she says, we have been told.
Akati takaudzwa.
That the Messiah comes.
Kuti Messiah achauya.
The Messiah cometh.
Messiah acha
uya. But when he comes,
asikana auya,
he's going to do this thing.
Achaita zvinizvi.
Performing the sign of the Messiah.
Achiratidza chiratidzo cha Messiah.
Amen.
Amen.
So she knew it.
Saka akatozviziva.
That the Messiah is coming.
Kuti Messiah ari kuuya.
And when he comes, he's going to do this.
Kana auya achazoita izvi neizvi.
Amen.
Amen.
So these things were in her already.
Zvinhu zvanga zvitori maari nechekare.
But they were already pressed down.
Asi zvanga zvakatovharirwa.
And she these things were not right up in the first conscience, they were right way back there in the subconscious mind.
Zvinhu zvanga zviri zvanga zvichitungamira upenyu hwake hwemazivese asi zvanga zviri hana yake yekuseri.
Amen.
Amen.
So when Jesus heard that,
saka Jesu paakazvinzwa,
he told her, I, the one that's speaking to you, am the very Messiah.
Vakapindura kwaari vakati ini wacho ndiri kutaura newe ndini Mesiya wacho.
She found the grace of God in her life.
Akawanirwa nyasha muupenyu hwake.
But the others who've been there, they never got that grace.
Asi vamwe vakanga vauya kutsime uku havana kuwana nyasha idzi.
Amen.
Amen.
And once God starts working like that in you, he is forgiving you.
Zvino Mwari kana vatanga kushanda newe nenzira iyi vatokuregerera iwe.
The Bible says she left her water pot and she went into the city.
Bhaibheri rinoti akasiya chirongo chemvura akamhanya muguta.
And she began to proclaim, come and see the man that has told me everything about what I have done. Isn't he the very Messiah?
Akatanga kupopera kuti uyai muone murume andiudza zvose zveupenyu hwangu. Haasire here Messiah?
She was convinced.
Akanga agutsikana.
The prophet says, when that seed goes into the Shekinah glory,
painoenda mukubwinya kwaMwari,
it ripens.
Inobva yaibva.
Hallelujah.
Hallelujah.
It germinates.
Inobva yabukira.
It brings that which is on the inside.
Inoburitsa izvo zviri mukati mayo.
Hallelujah.
Hallelujah.
This is the more glorious part.
Ndochikamu chinonyanya kubwinya ichi.
Amen. The issue of getting lost is another one.
Nyaya yekuti wakarasika yaimwe nyaya iyi.
Amen. But when that child comes back to life, that's the most glorious part.
Asimwana uyu paanodzoka kuupenyu ndo chikamu chinonakidza.
That's the story of redemption.
Ndo nyaya yerudzikinuro.
Is that right?
Ndizvo here.
The getting lost part and the getting found part.
Nyaya yekurasika nechikamu chekuzowanikwa.
Amen.
Amen.
That is what is important for us.
Ndo zvakatikoshera isu.
Amen. So we are holding on to the idea
takabatirira kupfungwa
that they'll come back.
Kuti uchadzoka.
But we want to make sure that we put a seed on the inside. We want to keep talking about it. This is why in church we keep talking about the goodness of the Lord. Amen.
Amen.
You might get out of church and you can go somewhere else. But what you've been hearing in church will never leave you. But one day, when you find grace in the eyes of the Lord, you find your way back. Amen.
Amen.
So, this quote is telling us that there is some parents somewhere who let down the bars on these children. Amen.
Amen.
When we are in our different homes, it doesn't matter how much you don't like that brother, how much you don't like that sister, you throw in the right seed. What is the right seed? Respect.
Remekeza.
Respect that brother.
Remekeza amani.
Respect that sister.
Remekeza anzazi.
Amen.
Amen.
The prophet says, if you don't love them or respect them much, just the office alone is important.
Profita wanoti kana ukasavada kana kuaremekeza asi remekeza office yavari.
Amen. God is going to bless you instead. Amen. So do the best you can. Sow in the seed, because all that's going to sow are going to have a harvest.
Amen.
Amen. Is that true? So the prophet is laying that charge on the parent.
Amen.
Amen. So it doesn't matter how young that baby is, tell them. Mothers know what I'm talking about. The child may not hear anything or talk about anything. But you see the mothers talking to the little one. And the little one smiles. It's a sign they're hearing. Amen.
Amen.
Because the hearing sense gets to mature earlier than all other senses.
Nikuti manzwiro ekunzwa nenzeve ndiwo anotanga kuvepo kudarika mamanzwiro ese.
And that's also the last one.
Uye ndo aunopesera kuva nawo usati waenda.
Amen.
Amen.
So talk to them.
Taura nawo vana.
Amen.
Amen.
You'll be surprised when you talk to your children that you are bringing to church here.
Munokwanisa kushamisika ukatara nevana vamunonza kuchechi kuno.
What was said at church?
Zvakaparidzwa kuchechi.
They will tell you things.
Vanokuudza zvinhu.
Even some that you missed.
They
will tell you. Amen.
Amen.
So some churches tell you, don't go with children to church because they're going to make noise or disturb you. Bring them.
We
want that noise. To some extent. Amen.
Amen.
Because they're hearing at least what is being said. Praise be the name of the Lord. I want to give an example here about Bartimaeus the blind one. Jesus of Nazareth is passing by. Paragraph 31, are you still here? On this spot, a certain beggar by the name of
Bartimaeus,
sitting at the gate, he was thinking of those things. And as he said, the first thing that he began to think, when I was a little boy, I had eyesight. And I remember when I used to play on the little hills yonder and pick the pretty little flowers in Judea. And I can remember my darling mother, how she would take me in her arms and stroke this his little dark hair back from his little blue eyes. And say, Bartimaeus, you know,
munoziva
you are the sweetest little boy
ndiwe mukomana akanakisisa.
Now the reason why I underline that
chikonzero ndati tikomekedze ipapa
is because I want to make a stress
nekuti pane zvandida kuti tikomekedze.
In our culture
mutsika dzedu
we simply say oh well this is what people do
tinongoti aizvi ndo zvinoitwa nevachena.
That you are the sweetest little boy.
Kuti ndiwe kamukomana kakanakisisa iwe.
But I want to bring it from them. I want to bring it to you.
Ndoda kuzvitora kubva kuvachena tichizvunza kwauri iwe.
So that we can change the way we look at things.
Kuti tishandure maonero atinoita zvinhu.
Do you remember how many times you called your child dog?
Unorangarira here kakawanda pawakatuka mwana wako uchiti urimbwa iwe.
And how many times you called them fools?
Uye kangani kawakati zibenzi remunhu.
How many times you told them you don't listen?
Kangani kawakamudza kuti iwe hauteereri.
And how many times you beat them backhand?
Kangani kawakamurova nekuseri kweruoko.
Do you know that those comments they stick in them?
Munoziva here kuti zvese zvawakataura izvi zvinogara maari mwana.
Can you imagine?
Imbozvifungidzira.
If you talk to children, sometimes they'll tell you, I don't like my father.
Ukataura nevamwe vana dzimwe nguva vanokudzwa kuti baba vangu handivade.
Oh, I don't like my mother.
Kana kuti amai vangu handivade.
I don't like to see her.
Handidi kuvaona.
If God gives me a good job,
kana Mwari vakandipa basa rakanaka,
I'll find myself a nice house.
Ndinozvitsvagira imba yakanaka.
She will never step in my house.
Havambofa vakatsika kumba kwangu amai.
I will never want him, my father, to come to my house.
Anembofa ndakada kuona baba vangu mumba mangu.
Do you know why they come to that?
Munoziva sei vanozosvika pakudaro.
You fool, it keeps on ringing.
Zvaya zvamakavati zibenzi zvikuramba zvirimo mupfungwa dzake.
What kind of thoughts do you have? Do you have brain or porridge? What's happening?
Hanzi une pfungwa dzakamboita sei iwewe? Une pfungwa chaidzo here kana kuti wakanga zvara maporridge?
Do you remember some of those comments you made?
Munorangarira here kumwe kutaura uku kwamakamboita.
But those things,
asi zvinhu izvi,
although you were saying it to your children,
kunyange waizvitaura kuvana vako,
it appears like it's not sin because it's your children.
Zvinoita kunge chisiri chivi nekuti vana vako.
But brother, it's not right.
Asi hama, hazvina kunaka.
It's not right.
Hazvina kutomborurama.
You better go before God.
Enda pemberi paMwari.
And say, Lord, I'm sorry for the comments that I made.
Oti Mwari ndiregererewo nekutaura kwandakaita.
I mean, the comments that I gave to my children.
Nematauriro andakaita kuvana vangu. Amen.
Let alone to your husband or to your wife.
Kana kumurume wako kana mudzimai wako.
Those things they stick.
Zvinogaramo.
One time we mentioned.
Pane imwe nguva takambotaura.
When husband and wife are shouting or exchanging words.
Munhu ane mudzimai pavanenge vachitukana kana kupopotedzana.
Do you know that the difficult words, the hard ones, the stony ones, they stick here more than all the good comments you give?
Munoziva kuti mashoko ekutuka kana muchipopotedzana anogara mumoyo munhu kudarika zvakanaka zvawakambotaura.
She will remember those ones.
Mudzimai uyu acharangarira ekutuka aya
more than the good comments you gave.
Kudarika zvakanaka zvawakambomutaurira.
Why?
Say.
Because those hard ones, they are giving souls.
Nekuti mashoko aya ekutuka ari kupa maronda.
And those souls are difficult to heal unless you ask God to do something.
Maronda aya anonetsa kupora kwawo kusvikira watokumbira Mwari kuti vapindire.
Brother, have you ever told your wife you are a fool?
Hama, makambodza here mudzimai wako kuti uri benzi?
Have you ever told her you are stupid?
Makambomudza here kuti iwe haufunge?
Andi murikuona nyaya ndikutaura ka?
You see the issue we are talking about?
You keep quiet over that because you know you are guilty of that.
Nekuti hapana vakawanda vaita maaman nekuti vanhu toziva kuti tiri kuzviita.
It's very easy for a wife to tell her husband you don't have enough 5 senses in you.
Zviri nyore kumudzimai kuti angotaura murume wake kuti hauna iwe shanu dzakakwana.
Because
hauna kukwana.
If you are complete, why did you do this? I can even do better than this. If only I was a man, I could do this better. Kuti
kana daiwanga ukakwana, hawaikwanisa kuita izvi. Nekuti ini ndai titori murume ka, handaimboita zvawaita iwe unozviti murume.
And she will tell you, if only it was possible to exchange clothes.
So that
I can reason better than you. These things happen among Christians. In the message. God forbid. There's only one thing that you must do. For God's sake. Go and tell your wife. That I remember when I called you a fool. When I called you stupid. And the wife tells the husband, when I told you that you're not doing very well here, your mind is not okay. Why don't you do like brother so and so and this other one? If you remember you saying those words, you are duty bound before God to go square that up. Why?
Say,
you are giving somebody a character that they never had before. Are you getting what I was saying? You are giving your husband or your wife a certain hardening that they never had before. And that causes another behavior that you never thought that they would ever have.
Urukuita kuti murume wako kana kuti mudzimai wako ave nekamwe kakusindimara kaakanga asina kumashure ochibva atanga kuve nemamazvibatiro anga asingamboite kumashure.
The only way to do it is to erase it.
Nzira yega yekuzviita kutozvidzima.
And the way to erase is just to tell them, honey, I'm sorry.
Nzira yekuzvidzima ndeye kutongomutaurira kuti mudikani wangu.
Taura.
Tell them.
Because some men or some women, they don't want to mention that. They want to say, oh, you're a good husband. I love you so much. Taura nyayacho.
Some my brother, ni mama my sister, awadi kuenda kunokumbira uregero, vachitaura nyayaka kosha. Vanongoda kungoti, ah, urimuruma akanaka, unoziva kuti ndinokuda iwe. Taura nyayacho.
Because everything comes from your proclaiming.
Amen.
Amen. It is going to help. Praise God. So fathers are hearing, mothers are hearing, children are even hearing. They're going to be parents tomorrow. So you write down as notes and say, if I'm married, I will never call him things that's not right. I will never call it things that's not right.
Saka imivana nyura imanotsi muchiziva kuti mangwana handizo taura izvi kumurume wangu kana kutaura izvi kumudzimai wangu.
Mother of Bartimaeus told him.
Amai vaBartimaeo ndo vakamuudza.
You are the sweetest little boy.
Ndiwe kamukomana kakanakisisa kupfuura vose.
Amen.
Amen.
If you were a little boy and mama tells you, how are you going to feel?
Iwe uri kamukomana kadiki amai vako okudza mashoko akanaka kudai waizonzwa sei?
You'll get her some flowers.
Unovatsvagira maruva.
And she's going to be happy with that.
Achazvifarira izvozvo. Amai vachazvifarira.
And how she used to rock me in her arms and tell me Bible stories.
Uye kuti vaimbo tamba neni mumaoko avo.
You know what America needs is more mothers like that. Not so much about David Crockett and Elvis Presley and Arthur Godfrey. But about Christ and the Bible. There's more kids in this city tonight could tell you about Elvis Presley than they used to tell you more about him that they called Jesus Christ.
Varipo vana muguta uno manheru vano vanokwanisa kutaura zvakawanda pamusoro paElvis Presley kudarika zvavangakudza pamusoro paiye Christ Jesu.
And then you wonder why we got juvenile delinquencies.
Zvino unoshamisika kuti sei tine misikanzwa yevechidiki.
Keeping people to death on the street.
Vachibaya vanhu nekuponda vanhu mumigwagwa.
And we become a neurotic age.
It's
because we have left out God. And we have accepted creeds in our church in the stead of the Holy Spirit. He says exactly right. Isn't that right too? Amen.
Amen.
These days, even the message, we're trying to find who can find a certain road that is close to the message yet close to this other side because you want to be like the world also.
Tirikuedza kutsvaga ime nzira ka inenge ichinzo hongu iri panzo padyo nemharidzo asi yakada kufanana futi nenyika.
I don't believe that's the right way to do.
Anditende kuti ndonzira yakanaka
yemaitezvi. It's either it is black or it is white. Finish.
Chakaipa kana kuti chakanaka chakanaka
zvapera. Let them call you names as long as you made your decision for Jesus Christ.
Ngava kushore kana kukupa mazita asi watora sarudzo yako ya Kristu.
Amen. Then you are a candidate for the rapture.
Zvino wanhengo yekupinda mukupfutwa.
May God grant us grace.
Dai Mwari vatipa nyasha.
Hallelujah.
Hallelujah.
We need something.
Tinoda chime chinhu.
I'm quickly reading because I want to make sure we finish.
Tida kuperenga nekukurumidza kuti tive nechoka tapedza.
The message Job.
Mumaridzo inonzi Jobo.
Paragraph 30.
Paragraph 30.
That's what's the matter tonight.
Ndiyo dambudziko manheru ano.
Preachers has let the congregations get by with anything.
Vaparidzi varegera masangano kana makereke achingoita zvaanoda.
They need a little child training.
Vanoda kudzidziswa kwevana vechidiki.
That's right.
Ndizvo chaizvo.
What's the matter with the world today?
Ndiro dambudziko nenyika nhasi.
The reason they got so much in the natural juvenile delinquency. We need some child training.
Chikonzero vaine misikanzwa yakawanda yevana panyama ndechekuti vanoda vana kuti vadzidziswe.
I think it's a lot of parental delinquency.
Ini ndinofunga kuti misikanzwa yakawanda yevabereki.
My daddy, he really believed in that child training.
Baba vangu vainyatsotenda mukudzidzisa nekurera vana
zvakanaka. He had a switch laying over up over the door.
Vaive neshamhu yavo yaigara iripo padoor.
And a razor strap hanging on the wall.
Netambo yereza yaive iripo pamadziro.
We know what it meant.
Taiziva zvazvinoreva.
It's too bad we never got away from it.
Zvinonzwisa tsitsi kuti hatinambobvira tazozvinzvenga.
Isn't it? Yes, child training.
Hasirizvo here hongu kudzidzisa mwana.
Amen. We need preachers that will preach the word.
Tinoda vaparidzi vanoparidza shoko.
Tell us the truth about it.
Vanotudza chokwadi cheshoko.
Tell us we must be born again.
Vanotudza kuti tiberekwe patsva.
And bring us on the basis of the shed blood of Jesus Christ.
Votudza pahwaro yeropa raJesu rakadeurwa.
The Son of God.
Mwanakomana waMwari.
Introduced all the good things that God has got for us.
Akaunza izvo zvakanaka zvose zvatakaunzirwa naMwari.
That's a fact, sir.
Ndochokwadi changamire.
Amen. There it is.
Mazviona.
That's the kind you get the vitamins from.
Ndiyo mhando yevhangeri rinokupa zvivakamiri.
Might be in the barn or mission, but just so you're getting fed in the main thing.
Nokananga zviri mukombone kana kumission asi unenge uchidyiswa chikafu chakanaka.
Amen.
Amen.
That is what we're looking for.
Ndozvatiri kutsvaga izvi.
Amen.
Amen.
Parents who know where they're standing.
Vabereki vanoziva pavakamira.
Amen. The word of God is in them and that is what they speak about.
Shoko raMwari riri mavari uye ndoro vanoparidza.
You have got a generation that you must be responsible over.
Une chizvarwa chaunofanira kunge une mungava wekuti chichazova chakadii.
Hallelujah. And the preachers on the pulpit, their job is to give the correct message.
Vaparidzi vari pamapupuchi vanofanira kuparidza mharidzo yechokwadi.
Not to spare nobody.
Kwete kunyara vamwe vanhu.
Amen. But to describe what new birth is all about.
Asi kunyatso kutsanangura kuti kuberekwa kutswa kwakadii.
So that he can bring the church to a new birth.
Kuti akwanise kunza kereke pakuberekwa kutswa.
And have the true life of Jesus Christ.
Vava neupenyu hwechokwadi waJesu Kristu.
I believe that is what we're looking for.
Ndotenda kuti ndizvo zvatiri kutsvaga.
May God undertake for us.
Dai Mwari vatibatsira.
Amen. When their eyes were opened.
Mumaridzo meso avo paakazaruka.
They knew him.
Vakamuziva.
Hallelujah.
Hallelujah.
Isn't that wonderful?
Hazvina kunaka izvi.
Praise God. When a true message is preached,
pakaparidzwa maridzo echokwadi,
it will make our children run away from sin.
Inoita kuti vana vedu vatize chivi.
It will make our parents do the right things.
Inoita kuti vabereki vedu vaite zvakarurama.
Amen. But if we make it light,
asi tikarerutsa,
even the fathers with the secretaries at work,
kunyange
that's another life.
Ana baba vanotorarama humo upenyu nemasekretari kumabasa kwavo.
Amen. They've got other life that everybody else will never know.
Vane humo upenyu havainawo unenge hwakavanzika.
But may God help us,
asi dai Mwari vatibatsira,
that we have real men,
kuti tive nevarume vakasimba nemadzimai akasimba.
Hallelujah. That do not fear to talk about God.
Vasingatye kutaura pamusoro paMwari.
I believe that's important in this hour.
Ndotenda zvakatikoshera munguva inoyi.
Preachers who don't care. Where the X is going to hit on to. But speak the word of God without compromise. Amen. And without favors. Amen.
Amen.
Otherwise, the whole church is going to be full of. Alright. Amen. But may God help us. Because our lives are centered on the word. Amen.
Amen.
That is where our lives are centered on. Not on culture. Not on our jobs. But on the word of God. Hallelujah.
Hallelujah.
Brother, we pity our children that's born in the message. Who don't want to live according to what is preached. They grew up hearing these things. But the devil tells them, why don't you taste the green grass on the other side? Because grass that's on the other side of the fence looks greener than the grass that you're walking on. And the devil wants you to go there. Amen.
Amen.
And they listen so much to their friends at school and the different places. Our children, they know most of the names of the beers and the spirits. And you don't know them.
Vanavedu vanotoziya mazita ose ema etudoro nemawaini nezvakadaro ima hamuzizive.
Not because they learn about those names at school.
Kwete kuti vari kudzidziswa kuchikoro.
They are actually drinking it.
Vari kutonwa doro racho.
And you the parents, you don't even know that.
Imi vabereki hamusi kutozviziva.
Only until God by his grace
kutosvikirawo Mwari wo nenyasha dzake
comes into their hearts, then you're going to hear a lot of things that you never thought you hear in your life.
Auya mumoyo wevana ava, unozonzwa zvakawanda musi wavanozotendeuka zvinhu zvinozokurovesa hana.
What is happening?
Chii chiri kuitika?
There's too much peer pressure.
Pane kumanikidzika kwakawanda kuripo.
Amen. What would come into your mind?
Chii chinouya mupfungwa dzako?
When a young boy, young girl that's born in the message.
Kana mukomana wechidiki kana musikana wechidiki akaberekwa mumharidzo ino.
And they are busy on ARVs.
Vari tori mushishi yekutonwa mapiritsi eshura matongo.
But they're born in the message.
Asi vakaberekwa mumharidzo.
Something has happened.
Pane chakatoitika.
Are you seeing what I'm talking about?
Murikuona here zvatikutaura pamusoro pazvo.
If God has given you the grace to grow in the message,
kana Mwari vakakuwanira nyasha dzekuti ukure mumharidzo,
don't turn your head.
Haikona kucheuka
into those other sides.
Uchinoenda kumarutivi aya.
Amen. You better go back and say, Lord, I want to thank you for the parents you gave me.
Amen.
Amen. And I will never want to walk that road again. It must be your desire. Amen.
Amen.
If you are born in the message, you know what the word is telling you. Try to make sure you are virtuous. Don't try on experiments. Because this world is never your friend. Amen. This world is an enemy to you. And the boys of this world, they're always enticing you. You must always learn to say no. Because that is what the message has told you. It's a pity that our children, they want to move in the wrong direction. They want to get into some of these experiments which will never help them. Young men, come back to the message.
You
hearing these things, you must know it is just the grace of God. Hallelujah.
Hallelujah.
That you've got to follow what God has given you. God has given you the best. Best parents. Best message. And everything that you need in this life, God has given you that one. Is that true? Amen.
Amen.
You see, we are busy talking here about the importance of listening to the message of your day. When they were in them houses in Egypt, the last night before they went out, they wanted to make sure they listened to what Moses said. Did he say a male one? A male lamb? So they had to look for the male one. If they didn't find a male one, it doesn't mean that they must take a female one. If Moses said male, he meant male. Because it's a type of what was going to happen in the future.
Yes,
amen.
Amen.
So we're looking for fathers and mothers and preachers in the message who are going to stick on the right thing. Say what the prophet says. You may not understand what he said, but say what he said. The results are coming. You are even going to be surprised when you see the results. He didn't say understand first, then you speak about it. But you got to believe it. Say what he said.
And
you're going to get the results. We said a number of things this evening. For the father, for the mother, and for the child. So you know you've got something to do. You've got to fix somehow. Because you little girls, if you're busy hunting around for these boys around here, you must know you're not doing what the prophet told you. You are completely out. Hey, I was reading this other day when they were speaking or writing in the paper that they're giving family planning tablets to our children in the schools.
Vakupa mapiritsi ekuti vasabata pamuviri kuvana vedu kuzvikoro.
And can you imagine they were actually complaining that after we give them they don't want to take them.
Vanga vari kutonyunyuta vachitoti tavapa mapiritsi aya havasi kuda kumashandisa.
I said, what?
Ndikati chinyi?
What are they talking about?
Vari kumbotaura nezvei?
Have we gone this far?
Tashika here pakadai apa.
That our children that's going in the high schools, they're being given this and the parents don't even know.
Kuti vana vedu vari kuenda kusecondary, vari kupuwa mapiritsi e family planning vabereki vasingazive.
Who is more important, your teacher or the word of God?
Ndiani akakosha kwauri, mudzidzisi wako kana shoko raMwari?
These guys, if they don't go to church and if they don't have the message, they're heathens.
Zvino vanhu kana vasingaende kuchechi kana vasina mharidzo, maheden.
Is that right?
This way.
You quit all this and take the word of God. This is what is going to help you.
Amen.
Amen. Because school will never take you to heaven. And by giving you tablets, do you know what that means? They are advising you. They want to make sure you are prostitutes.
You are prostitutes.
You see that? And most of the age groups that's heavily infected with AIDS is the school going children.
Uye zera rakawandisa rine uchachiona weshura matongo vana vari kuenda kuchikoro.
The reason why God gave us a prophet is because plagues are falling in the land.
Inyaya kuti pane matenda awira pano panyika.
So you go to listen to what the prophet says.
This
is your only way of escape. We've got no other. For the parent, for our children, and for the preacher. Amen.
Amen.
We believe Almighty God has given us enough. Enough of a warning. To make sure that you can live for Him. Amen.
Amen.
Brother, sister, we don't have time to go to your places of work and check what you're doing there. But this message is enough to follow you there and to make sure you do right. May May God have mercy on us.
Dai Mwari vatinzwira tsitsi.
God gave us a prophet.
Mwari vakatipa muprofita.
So that we can obey. Remember,
full obedience. Rangarirai kuteerera kuzere.
Amen. To the message that has been given entitles you to the token.
Kumaridzo yatakapuwa kunoita kuti iwe uwane chiratidzo.
Let me read my last one.
Regandiverenge chinokurwa
chakupedzisira. One day, a man named Andrew,
mumuru manonzi Andrew,
had been watching John.
Anga akatarisa John,
listening to him speaking of a coming Messiah.
Achimuteerera achinzwa achitaura zvekuuya kumwe Mesia.
Peter was his brother.
Petro anga ari munin'ina wake.
Wasn't interested.
Anga asinei nazvo.
They had a godly old father.
Vaive nababa vanotya Mwari.
That had taught them, now son, we've trusted God for everything we need.
Akanga avadzidzisa kuti hezvo mwanakomana wangu takavimba naMwari pane zvose zvataida.
Days when our bills couldn't be paid.
Mazuva ayo ekuti taitadza kubhadhara zvikwereti zvedu.
We prayed.
Tainamata.
God, give us a catch of fishes today.
Mwari tipeyo hove dzekubata nhasi.
Would go out.
Tobuda.
And God will give us that catch of fishes.
Mwari votipa hove idzi.
And when we got that catch of fish, what would we do?
Zvino tabata hove idzi taiitei?
We'll come in and give God praises for it.
Taiuya tozorumbidza Mwari nokuda kwaizvozvo.
And sell our fishes.
Totengesa hove dzedu.
We've trusted God.
Taivimba naMwari.
I'm an old man, he said.
Ndava mutana zvino.
Amen. I probably won't see the coming Messiah.
Pamwe handizoone Mesiya ari kuuya.
But watch.
Asi tarisai.
Before he comes.
Asati auya.
There will be a lot of false manifestation.
Pachava nekuratidzwa kwekunyepedzera.
This was Zebedee, you remember?
Munorangarira ndizepe.
Showing his children.
Achiratidza vana vake.
That one day the Messiah is coming.
Kuti rimwe zuva Mesiya ari kuuya.
But when he comes.
Asi kana auya.
Watch for this.
Tarisai izvi.
Don't look for these false manifestations, but they were shown what to watch.
Musa,
is that right?
Musabatikana neizvi zvekunyepedzera asi zvidai zvekutarisai.
But the Bible said there was false Christ raised up.
Pan vana vaKristu venhema vakasumuka ichokwadi.
What was he doing?
Vaiteiko?
Trying to put out the light of that real one coming.
Vachiedza kuda kuisa chiedza chewe chokwadi uyo aiuya.
We've had many cults.
Takava nezvitendwa nevao vakatsauka vakawanda.
And take you over to Canada and stick you in a shelter somewhere. Up some other place and lead a bunch of off this other way.
And
that way, just exactly repeating itself again. What's he trying to do? What is he trying to do? He's trying to shut that light of the truth out. Now we notice that.
Then
one day,
Rimezuva,
Peter came out on the banks
Petro akauya pamhenderekedzo
to do some fishing
kuti azoraura
and washing his nets
achisuka rutava rwake
and Jesus came down
Jesu akauya kwavari
and the first thing we know
chekutanga chatinoziva
that as soon as he was come up in the sight of where Peter was
kuti paakangouya pedzwe nepaiva na Petro
he was well instructed
anga akanyatsukurairwa
what the Messiah would do
kuti Mesia achaita sei.
Wasn't Zebedee a good father?
Zebedee anga siri baba wakanaka.
And these were good children that remembered what father said.
Avana vakanaka vanorangara zvakataurwa na baba.
His old father said to him.
Baba vavo mutana akanga
ati. Simon, the scripture says.
Magwaro anoti.
Amen. You remember you are a Jew.
Murangarire kuti mimi muri muJudha.
The Lord has told us.
Ishe vakatiudza.
If there be one among us.
Kana pane mumwe pakati pedu
who is spiritual or a prophet
wemweya kana kuti muprofita
I the Lord will speak to him
ini Jehovah ndichataura kwaari
and if he what he says come is the truth manifested truth
zvino kana zvaanotaura chiri chokwadi chakaratidzwa
and what he says constantly comes to pass
uye zvaanotaura zvinoramba zvichizadziswa
then you know he has the divine revelation of the scripture
zvino munoziva kuti ane chizaruro chitsvene chemagwaro
now you know the Messiah when you see him
zvino imi muchamuziva Messiah pamuchamuona
so he walked right up in the face of Jesus
zvino mumwe musi akafamba kuya pachiso chaJesu
one day he thought I'll go see what Andrew was talking about. And as soon as he got to him, he said, "Your name is
Simon."
And you are the son of Jonah.
Jonah.
That settled it. Amen. That settled it. For he was taught in there that he would be a prophet. He
knew
this. Hallelujah. So these children, they were properly taught. Amen. I want to believe that the fathers who know the message, the mothers that know the message, they don't waste time. They give it over to the children. Amen. Can you imagine if Susanna Wesley never got time to talk to the children, were we going to have John Wesley or Charles Wesley?
Chimbozifungizirai kuti dai Susanna Wesley asina kuwana nguva nevana vake, tingadai takawana here Charles Wesley kana John Wesley.
You see?
Murikuona.
If Abraham Lincoln didn't have parents that brought a Bible and a Pilgrim Progress in the house,
dai Abraham Lincoln asina vabereki vakaunza Bible nebhuku rinonzi Pilgrim Progress mumba mavo,
were we going to have such presidents in America?
Tingadai takava here na president akadaro ku America.
Those were founding fathers.
Do madzibaba akavamba America.
Amen. Who were based on the scripture and their lives were lined in that manner.
Vanga vakazorora pamagwaro uye upenyu hwavo huchifamba nemuwe zvaiwoyo.
Everybody else that will take something that's not scripture, it will be something else.
Mumunhu wese anotora zvisiri magwaro anga itoriwo imwe nyaya.
But it is our desire as Christians,
asi chishuwo chedu semaKristu,
to put the basis of our fathers and our mothers and our children on the word of God.
Kuti tise nheyo yana baba vedu nevana vedu pashoko remwari.
I'm closing.
Ndava kupedza.
Don't forget.
Musakangano.
To go tell your husband I'm sorry.
Kuno tikune murume wako ndiregererewo ndine urombo.
I told you don't have 5 senses.
Ndakambokuudza kuti haufunge. Hauna kukwana.
Brother, go tell your wife.
Hama ende mutaura mudzimai wenyu.
I'm sorry I called you stupid.
Ndine urombo ndakakuudza kuti haufunge.
We've got a devil that is alive, okay?
Sometimes
we miss some of these things and we find ourselves saying these things. But there's always an I'm sorry.
Remember, we said you're
putting a wrong habit in them.
Because
of the words that you are talking about. Even to your children too. We want to be truthful. When you're leaving home, you want to go to town and they're crying for you, you tell them, "Don't worry, I'll bring you sweets," and sweets will never come.
Kana wakubuda mumba uchienda kuguta, woti musacheme vana ndirikukuigirai ma sweet asi ma sweet achauye.
So you are teaching them to lie. And the reason why you are lying is because your mother was doing exactly what you're saying.
Amen.
But
Amen.
We can break that cycle.
Amen.
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 And tell our children the right things. If you told them, "I'll bring you chips," bring chips, please. If you told them, "I'm going to bring you sweets," don't cry. Bring sweets, please. If you forgot, just tell them, "I've forgotten." Isn't that good? Tell your children, "You are the sweetest boy in town." Amen.
Amen.
Tell your wife the same. I've never seen anybody that smiles like you.
And Sandambona mudzimai anonyemwerera sewe. Amen.
She will like it.
Achazvifarira.
Tell your husband the same.
Taura murume wako zvimwe chete.
Hey, you are so reasonable.
Ah, unogona kushandisa njere murume wangu.
I never thought you can reason like that.
Andambofunga kuti unogona kushandisa nzere zvakanaka kudai.
This is beautiful, man.
Zvakanaka izvi, man.
I'm thankful to God for a husband like you.
Ndotenda Mwari nemurume akaita sewe.
Amen.
Amen.
Tell your children the same.
Taurira vana vako zvimwe chete.
You are such a beautiful girl.
Uri kamusikana kakanakisa.
You are just like your mother.
Wakangofanana namai vako.
Amen.
Amen.
Because if you don't do that,
nekuti ukasadaro,
the combi drivers are going to say that for you.
Achazozviudzwa na name driver wekombi. Na windi.
Or somebody at school is going to say that.
Kana mumwe wekuchikoro achazozvitaura.
In her mind, this one sees better than my father.
mupfungwa dzake mwana achati windi uyu kana vekuchikoro anoona zviri nani kudarika baba vangu.
You must beat them to that.
Unofanira kuti utaure izvi kwavari.
So that whatever they say, the girl is going to say, my daddy told me that already, so it doesn't matter.
Kuitira kuti kana akazoudzwa nawindi kana neumwe kuchikoro anongoti ndinozviziva nekuti amai vangu nababa vangu vanogara vachindiudza. Taura zvinhu zvakanaka pamusoro peumwe munhu.
Amen.
Amen.
God is going to be happy with you.
Mwari vachafara newe.
If you say something good.
Kana ukataura zvakanaka.
About your brother, about your sister.
Pamusoro
pehama, kana your husband and wife.
Murume kana mudzimai wako.
Let's stand upon our feet.
Ngatisumukei netsoka dzedu.
Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Don't you love the Lord this evening?
Audi here mwari manikwanana.
Amen.
Amen.
I've been on the mountain with Jesus. Come, want to sing that song together.
Timberweyo pamwe chete.
Praise God, praise God. We want to ask Brother Ben to come and close for us in a word of prayer.
Chakumbira Brother Ben vauya vatipfigire nemunamato.
A lot of things have been said tonight.
Patauro zvinhu zvakawanda manheru ano.
Some of which came your way.
Zvimwe zvapfuura nenzira yako.
I believe we all want to be right people before God.
Totenda kuti tose toda kuva vanhu vakarurama pamberi paMwari.
And we want to be honest people.
Toda kuva vanhu vakatendeka.
And go before him as men of God, women of God.
Toenda pamberi paMwari sevarume vaMwari nevasikana vaMwari. Tonyatso gadzira pfungwa dzedu.
Amen. So that the Lord is going to help us and lead us.
Kuti Mwari vatibatsire. Vatitungamire mugwara rakanaka.
You want to raise your hand and say, Lord, why don't you help me?
Ndotenda kuti uda kusumudza ruoko rwako uchiti Mwari ndibatsirei.
I know where I fail you.
Ndoziva pandinokukundikanai.
But you're the only one that can help me out.
Asi ndimi moga munokwanisa kundipukunyutsa.
Amen. And he is here for rescue.
Vari pano kuzokupukunyutsa iwe.
Amen. And everything in our lives is going to be all right again.
Zvinhu zvose muupenyu hwedu zvichazoringana zvakare.
Praise the Lord.
Tinorumbidza Mwari. Namati. Jehovha ishe Mwari samasimba. Tinosimudza maoko edu kwamuri Mwari. Tichitendeuka pamberi penyu. Kudarika kwedu kuzhinji. Mwari, toza kuti ropa raJesu Kristu manera nhasi. Rinogona kuti shamba.
Amen.
Ichokwadi chamataura manera nhasi Mwari. We have not done the right things.
Amen.
We have not said the right things. But you are still gracious enough to forgive us.
Hallelujah.
To pardon our wrongs and our iniquities, Lord Jesus. Ishe tikunamata manera nhasi Mwari chiti zaruremeso edu. Nechimwe chinhu chiri matiri Mwari titsunge mwoyo. Kuva vabereki vakafanira.
Amen.
Kuva vana vakafanira.
Amen.
Ishe muna zvose zvatinoita Mwari. Tinge takatarisa pashoko renyu.
Amen.
Ndako kutendai inspiration yamapa muranda wenyu. Zvechokwadi zvichatibatsira Mwari.
Amen.
Tikatora shoko rimwe chetero tikarisanganisa nokutenda kuri matiri. Rigoburitsa nokubereka maKristu echokwadi anotenda message.
Amen.
Message igotanga kufamba iri makumbo maviri. Ndinokutenda emanhera nhasi Mwari. Tibatsire ishe tenzi. Ropafadzai muranda wenyu. Ropafadzai kereke yenyu Mwari. Nezvisi zvatakatarisana nazvo zviri mberi kwedu. Titireo nyasha Jehovha. Hakuna zvatinogona kuita tiri toga. Ndosaka tanga tichiimba Mwari. Musafe makatisiya tiri toga Jehovha. Even patichabuda nekupararana naMwari. Endaiwo nesu garai nesu Mwari. Itai kuti meso edu agara akatarisa kwamuri nguva dzose. Ndokutendai tinokudai nekuti muri Mwari. Chitibatsirai manhera nhasi chazvese maoko mene kutenda nemusara Jesu Kristo. Amen.
Amen. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Bless you, my brother. Amen. Turn around, shake somebody around you, say, God bless my brother. God bless my sister.
Tende uka ukwazise ari pedyo newe kuti God bless you.
Bless you. Amen. Amen.
Amen.
We've come to the end of our service tonight.
Tashika panopera service yedu manherano.
Amen. We'll meet again by the grace of God on Sunday.
Tosangana zvakare nenyasha dzaMwari musi wesvondo.
And those who've been invited for the wedding tomorrow.
Avakakokwa kumichato yemangwana.